no matter garachinomba iwa the world over. TSS is a tiripanapa. I think everybody agabai wa nomba, zemizus, mumps, rubella, vamwechinobai wa flu vaccine every season, winter season. Saka chandingataura ndechekuti, of course, and my conspiracy theories agawanda. Ari kuita kuti vanhu vave nedistrust kana vasatenderana nenyaya yekubayiwa nhomba ende zvimwe zviri kuitiswa nevanoparidza shoko mapoliticians. However, chandingakurudzira veruzhinji ndechekuti for most diseases kana zvirwere zvatingava nacho ishuga, high blood pressure here, hypertension, hatiende kumapastor kana kumapoliticians, tinoenda kumachiremba kunobvunza kuti ndarwara, what kind of medications should I take? Saka chandingakurudzira veruzhinji ndechekuti take your example from vanhu vari muhealth sector. Of course, there are some in the health sector vari kuitawo propel some of these conspiracy theories, but vazhinji vanonzwisisa, vanoverenga mapepa escience kuti research yacho yakafamba sei, tasvika sei patiri, including myself. Atitomborina any reason to be skeptical. Like any new medications, kune maside effects mamwe atinoziva, mamwe achazouya down the line. But tichitarisa kuuraya kuri kuita chirwere ichivanhu. Right now, tinonzwa kuti kune machiremba akati wandei kuZimbabwe. Pamwe autosvika 10, maybe. Mamwe maprofesa vashaya in the past couple of weeks nenyaya yechirwere. So we really don't have another option other than vaccination. Of course, until we get vaccinated, tinofanira kuramba tichipractisa ma social distancing and so forth, those measures to minimize the spread of COVID.
Pane nyaya yekuti toti munharaunda mune vanhu zana. Vanoti kwakabayiwa kana vanhu 56 kana 60, vamwe 40 vakasabayiwa. Kubayiwa kwaita vamwe avo hazvinoyamura izvozvo kana vamwe vakasazobayiwa asi vamwe vabayiwa. Mungatsanangura kuti zvinofamba sei pa?
Ko kana kuti chatiri kutarisira pasi rese ndechekuti tiachivhe iyo yatinoti herd immunity. Herd immunity kushanda kwainoita ndekwekuti kana vanhu vakawanda vari immune, whether vaita immune through kuwana chirwere temporarily kana kuti vawana nhomba, it means that chirwere pachinenge chiri paya chinoshaya vanhu vekubatira. Saka as more and more people get vaccinated kana kuti vachibayiwa nhomba, it means that chirwere chinenge chisisina kwokuenda and chinenge chisingachakwanisi kupararira. Saka it means fewer people. However, I hope vanhu are not saying, well, inini ndikasabayiwa anyway, most people are going to get vaccinated because you are still prone to get the disease if you are not immunized. So what I would encourage munhu wese ndekwekuti the sooner we all get vaccinated, kind of vaccine ever available, the better it will be for us, not just in terms of immunity, but in terms of being able to function as a mass society. It's going through one, my lockdown, in as a kawanda, and back and forth. Kushkatashka namba yakwana, yevanwa, bayiwa nomba, tinenge tripadambuziko chayo.